Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kukadzi 9 2023. Makateerera kuStudio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Madzimai okurudzira kuti mitemo ivandudzwe kuitira kuti mikana pakati pava nevanhurume ienzaniswe. Vagari vekumasvingo vochema-chema nedanho rekanzuru yavo rekuda kushandisa makambani anoronda zvikwerete kuti avamanikidze kubhadhara mitero yavari kutatarika kubhadhara. Kushanya kwemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuEquatorial Guinea vachiperekedzwa nemwanakomana wavo vaEmmerson Mnangagwa Junior pamwe navana muzvinabhizimusi vaviri vanonzi vanodyidzana zvakanyanya nehurumende kwosimudza mutauro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anomirira kodzero dzemadzimai asangana muHarare nhasi akati kusazadzikiswa kwemutemo wekuenzanisa mikana pakati pemadzimai nevanhurume kana kuti Gender Act sezviri mubumbiro remitemo kuri kudzosera kumashure zvakanyanya kusimudzirwa kwemadzimai. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Madzimai abva kumapata akasiyana-siyana nemasangano akazvimirira aungana muHarare nhasi apo vemapata ezvematongerwo enyika vaisa runyoro rwavo pagwaro rekuzvipira kuzadzikisa nyaya yekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume. Sachigaro wekomishini inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume Gender Commission, amai Margaret Mukana naSangarwe, vati kushayikwa kwemitemo inotsigira zviri mubumbiro idambudziko guru.
Tina masimba ekuti timanikidze mapoka kuti wakwanise kuisa madzimai. Ndosaka tiri kuti dai takwanisa kuwanawo Gender Equality Act. Gender Equality Act ndoichataura kuti kana munhu akasaita zvakatemwa nebiro remutemo chakati ndochinozoitika. Kabati
vanga vakamirira bato reZANU-PF uye vari mutevedzeri wemunyoro anoona nezvemutemo vaFortune Chasi vati madzimai anofanirwa kuzvisunungura.
Vanesu vatikuramba tichikomekedza vari muzvinzvimbo kuti madzimai awane pavanopinda, asi iyeye haisi kuti madzimai vanenge vachipiwa zvokuita nevarume. Ivo madzimai ndivo vanokwanisa kuti kuzvisunungura.
Amai Porina Mpariwa vanga vakamirira bato reMDCT vati kune zvimingaidzo zvizhinji zvinodzorera madzimai kumashure munyaya dzezvematongerwo enyika.
Havazowana vanovatsigira kana kuti sapoti kana kuri kufamily nekuti vanenge vachityirwa kuti kunenge kuine mhirizhonga kana kuti yatinoti violence. Havana mari dzekumhanya-mhanya kuti vakwanise kupa zvikwanisiro kune vanenge vachida kuvabatsira kuti vapinde kunotsvaga rutsigiro kuzvigaro. Madzimai vanowanikwa zvakare vanotya kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka.
Izvi zvatsinirwawo namuzvare Kudza Ekadzombe vanga vakamirira bato reCitizens Coalition for Change vawedzerawo vachiti
homwe dzedu hadzina kusimba. Tenge tisina mari kunyikidzwa kwekodzero dzedu, kutyisidzirwa mumapolitical parties kuti varume ndo vanofanira kutora zvigaro zvepamusoro isusu tichipiwa zvigaro zvepasi.
Mutungamiriri weLabour Economist African Democrats Mushare Linda Masarira vatiwo madzimai munyika ari kunyengerwa nekupiwa zvigaro mudare reparamende zvisingakwikwidzwi uye zvisina matunhu.
Redu remutemo musection 17 riri kutaura kuti 50-50 kana tiene ma MP 210 105 vamhaita vakadzi 105 varume ndozvarinotaura haritaura kuti muvakadzi tichazokupai zvigaro bakosi neparutivi haridaro ndosaka nanhasi ndichiramba ndichipikisa kuti sei isu madzimai muno muZimbabwe tichiramba tichingotsikirirwa nevanhu vatakabereka
mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Coalition of Zimbabwe Amai Salidura vatiwo nyaya yekuti madzimai haasi kutungamira mumapato iri kupa kuti kuzadzikisa nyaya dzavo dzinetse
dzekuti mabato ane vatungamiriri vari varumurume vakawanda saka dzimweni dzenguva havazooni madzimai pavanenge vachigovera zvigaro saka tinoona kuti zvimwewo vanenge vasingatozivi madzimai tikatarisa manomination fee yedu akakwidzwa madzimai ava havakwanisi kuti vamasvikire
gurukota rebazi rinoona nezvemadzimai Amai Stembiso Nyoni vati madzimai anofanirwawo kutsigirana vati hurumende yakazvipira kuzadzikisa kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume Amai Nyoni vatiwo hurumende yakaisa bumbiro remutemo ikaisa dare rinoona kuti nyaya dzine chekuita nekusazadzikiswa kwebumbiro dzitongwe vakati chitsvambe chave kumapate zvematongerwo enyika kuzadzikisa zviri mumutemo ndakamirira Studio 7 Muharare ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vagari vemudhorobha remasvingo vatosorana nekanzuro yavo iyo yakazivisa kuti ine chinangwa chekuendesa vane zvikwerete kumakambani anotevera zvikwerete kana kuti debt collectors. Kanzuri inoti zvikwerete zvemitero isiri kubhadharwa zvasvika pamabhiriyoni matatu emadhora emunyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemumusha weKMP Amai Judas Vanda vanoti danho riri kuda kutorwa nekanzuru harina hungwaru sezvo ichazopedza mari yakawanda ichibhadhara makambani anotevera zvikwereti aya.
Ini zvangu semugari ini handioni zvine musoro ini kuti kanzuru iri kuda kuti itisagire madebt collectors. Madebt collectors handiti anobhadharwa. Abhadharwa. Vakatanga vabhadhara madebt collectors vozoti mari zvekwatiri isu vanenge vakutora kuti yavachatora vanenge vobhadhara madebt collectors iyayo. Saka hazvitobetseri.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA muzvare rumbidza yemagurupu ravati kanzuri iri kuda kuomesera vagari asi mapazi ehurumende ane chikamu chakakura chezvikwereti pa3 billion haana zvaari kuitwa
kuti vagari oredhi vari kutotambudzika kuti vange vachibhadhara mari dzemutero dziri kudiwa saka kuzovaendesa kumadebt collectors ikutova overbedena ndekanzi yauya neimwewo strategy ingabetsera yekuti vakolekte mari yayo they can incentivize kuti abhadhara bill yako we can do this uyewo taachifungidza kuti kunze kwokutanga maresidence devatangawo maparastatals nemagovernment departments nemamwe maorganization akasiyana makuru ane mari yakawanda yakasiyana neyevagari.
Meya Guta remasvingo vakuri maboke vati kanzuri yakatora danho iri nekuti iri kutadza kuita mabasa ayo nemazvo nekushaya mari.
Tachirotwa nechekuti pamari iri kuowa kanzuri nevagari pamwe chete nemagovernment institutions iri approximately 3.2 billion. Inotibatsira panyaya dzesource delivery in the sense that tinofanirwa kuona kuti mishini yedu inopamba mvura yaripeyo. Tinoda kutenga machemicals emvura. Tinoda kutenga mota dzesezvidelivery.
Vamwe vagari vanoti kanzuro ndiyo iri kuita kuti vaite zvikwereti zvikuru sezvo mabhiri avo ari kuuya akakwira mwedzi wega wega. Bhiri evagari vazhinji ave kuuya ane mari dzinosvika zviuru makumi masere emadhora emunyika iyo inokwana kuita madhora makumi manomwe emari yekuamerica pamusika wekubhanga. Mari iyi inonzi yakawandisa sezvo vagari makore apfuura vaibhadhara mabhiri asingadariki madhora makumi maviri emari yekuamerica. Zvichakadaro vagari vedhorobha rechiredzi vari kuchema-chemawo kuti mabhiri avo emvura emwedzi uno akauya akakwirisa zvekuti havakwanisi kumabhadhara. Vagari vataura nestudio 7 vanoti mabhiri aya akauya akadarika zviuru zana zvemadhora emunyika apo vaimbobhadhara mari isingasviki zviuru makumi maviri. Vanoona nezvekufambisa kwebasa musangano revagari reUnited Chiredzi Residents and Ratepayers Association kana kuti uchira Amai Constance Chikumbo vati vagari vakawanda vakwanisi kubhadhara mari iyi
because pamaconsultations aiitwa vagari vairatidza kuti vanokwanisa kubhadhara mari inorange from $8 to $15 USD ine bank rate seni iyo tikaweka mari yavakaisa iyo inotuva mari inopfuura mari iyoyo.
Sazvigaro wekanzuri yechiredzi vaGibson ende vati vagare vasarohwe nehana vachiti mabhiri aya akakanganiswa vakakurudzira kuti vaende kumahofisi avo zvinogadziriswa.
Apologize kuma residents edu nekuti zvakazosendwa kwavari handizvo zvisipa approved budget. Pane maerrors akaitika kumahofisi edu atatozoona makuseni nhasi. Anja mafigures for sure, mafigures akapanjiwa akakwirisa zvikuru, saka totori mubishi rekuti tigadzirise.
Vagari mumadhorobha maviri aya vanoti mabhiri avo ari kukwira mwedzi wega wega, izvo zviri kuita kuti vaomerwe neupenyu. Ndakamirira Studio 7 Masvingo. Ndini Godfrey Mtimba.
Banga guru renyika dzepasi rino reWorld Bank rinoti upfumi hweZimbabwe huchati kwirei zvishoma kubva pazvikamu zvitatu nezviga zvina kubva muzana kana kuti 3.4% gore rapera kusvika pazvikamu zvitatu nezviga zvitanhatu kana kuti 3.6%. Izvi zvakabuda nezuro pamusangano wakaitwa neWorld Bank nevemabhizimusi wainge warongwa nesangano reConfederation of Zimbabwe Industries. World Bank inoti kusagadzikana kwepasi rino kunogona kukanganisa upfumi hweZimbabwe. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube pavakaparura bhajeti regore rino vakati vanotarisira kuti upfumi muna 2023 muno huchakwira nezvikamu zvitatu nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 3.8%. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbotungamira Confederation of Zimbabwe Industries, Dr. Kalisto Jokonya.
Ichokwadi, pamusangano wanga uriko nezuro waitarisa nezveekonomi yeZimbabwe namatarisiro avanhu kuti chii chiri kuzofamba muZimbabwe. Sine economist weWorld Bank akanatsokutaura Stella akanatsokutaura kuti Zimbabwe ichabudirira panyaya dzezveupfumi. Ichireva kutiyo pachaita growth ye 0.02%, which is zvinenge zvakafura gore rakapera. Gore rakapera yanga 3.4, gore rari kutarisira rino rinoita 3.6.
Zvinokwanisika here izvi, Dr. Jokonya?
Tinoona zvichiita. Handifunge kuti hazvigori kuita nokuti tawana mvura yakanaka yanaya. Saka pakurima apa panotarisirwa kuti pachaita gore rakati nakei. Uyezve ndingati nemitengo yemaminerals pasi rose ari kuradzika zvakanaka and haasi kunyanya kuradzika kudzika pasi. Saka izvonopa Zimbabwe mukana wekuti igone kutengesa zvinhu zvayo nenzira yakarurama ichiwanawo mari inenge ichipinda. Saka ikonomi inenge yakamira zvakanaka. Saka kune kuzvicherwa kunenge kuradzika zvinhu zvakanaka, mukurima kunenge kuradzika zvinhu zvakanaka. Ndo zvinhu zvikuru zvinowanza kudati.
Kuma industry uko zvakamirawo sei?
Kuindustry hakusinyanya kuradzika zvakatorora mei. Asi zvandataura izvi ndo zvine mapercentage makuru panyaya yezveupfumi muZimbabwe. Saka ichokwadi kuti zvingangobudawo nenzira yakadaro.
Asi izvi zvinoreva here kuti upenyu hwevanhu hunenge hwava pari nani?
Kupfuma kwomunhu wanhu hakusi kupfuma kwavanhu vose. Saka kuti vanhu vese vaone kuti vane chavawana mupfumi hweZimbabwe ndo zvakakosha. Vanotonga ngavazvibure zvekuti vanhu vese vari kudya here vachigutawo kana kuti vari kusarirawo nezvakatipo kuti ndonzi development yavapo nokuti yakubata vanhu wese. Kana isiri kubata munhu wese ndopane mubvunzo mukuru kuti chii chiri kuzoitika. Kuti zvari kuramba ichiradzika mberi asi vamwe vasinga vachiramba vari paurombo chii chaitika. Ndo mubvunzo ungasara uchiitwa iwe handigoni kudaira pachinguva chino. Asi zvinhu zvakakosha.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbotungamira Confederation of Zimbabwe Industries, Dr. Kalisto Jokonya, vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya iyi, Blessing abatawo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Ichokwadi kuti upfumi hwenyika yeZimbabwe muna 2023 tiri kutarisira kuti growth rate yacho ichange yakati kurei, inonga iri kuma 3%, zvikutaura World Bank. Ndinofunga kuti nyaya iri kunesa muZimbabwe inoita kuti upfumi hwedu hwenyika usakura zvakanyanya inhau yekuti hatina mapolicies ari kusupporta production. Mapolicy edu mazhinji akarerekera kuchikoronyera.
Munorevei muzvinafundo?
Sekuti vanhu vari kunguita njuga pese pavari, kungava kuforeign currency market kune marates ariko anonga ari controlled ekuti vanoona mukana wekuita makasi nemari yenyika. Tikaenda kuagriculture kune commander agriculture kuti vanhu vanonga itira mainputs chatengesa. Unoona fertilizer inonga yakatengwa iri kuma $65 per bag. Iri kutengeswa mumarket ne $10, $12. Nevanhu vanonga vapiwa vacho. Saka production ndino vachitarisira kuti agriculture isimuke, haichasimuki.
Ko kuma industry
ndiyo zvimwe chete kumanufacturing vanonga vachipiwa foreign currency kuti vatenge ma raw material. They go back to black market kutengesa mari iya. Saka growth rate yemuma 3.6% haina zvinotibatsira kuti vanhu vabude mudambudziko ratinaro repoverty. Kuti tiende ku middle income status yatukuda vision 2030 hatingasvikiko nema 3% aya. Tioda ma rates anosvika kuma 10% growth rate. Ndokuti mari inosvika kuvanhu inge yakawanda.
Zvi zvamurukurudzira hurumende kuti iti?
Tinokurudzira hurumende kuti vabatsire nyaya dzeinvestment climate. Zvichitangira pamaelections atikutarisira muna 2023 muna August. Anofanirwa kuitwa pasina vari kurovana, pasina vari kubirana, nekuti tikangopotsa ipapo chete. Tichabuda mumaelections iwo yatiri very divided. Isusu tisati tafunga nhau yeinternational engagement. Pachezvedu semaZimbabwe tinonga tisikatoonani, tiri makara asingaonani. Saka hakuna kwatinosvikana negrowth rate yedu.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mukanzuro inoona nezvekunyorwa kwebvunzo yeZimsec muzvare Nicole Dlamini vanoti bvunzo dzeordinary neadvanced level dzanga dzambomiswa kunyorwa makore maviri adarika nekuda kwedenda recovid-19 dzichange dziriko mwedzi wachikumi gore rino. Muzvare Dlamini vanoti kunyanga hazvo mari dzinodiwa dzakatarwa mumari dzekunze, hapana mubereki anomanikidzwa kubhadhara mari dzine mari iyi sezvo pachitenderwa kubhadharwa nemari yemunyika inoenderana neuremu hwedhora remunyika kumabhanga kana kuti bank rate. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 naMuzvare Dlamini nezvenyaya iyi.
My June examinations kana makatarisa makore apfuura maviri tichange takaafectwa zvinjaro pasi rose nyaya yeCOVID-19. Takatadza kuti vana vanyorese maexaminations aJune. Saka gore rino nekuti timetable yadzoka zvayanga yairi takuona kuti vana vakukwanisa kunyora muna June.
Tombotarisa mari dziri kuwanikwa dzichidaidzirwa pari zvino. Mari idzi dzakamira sei pamazamanishen aya?
Tukatarisa mari dziri kudaidzirwa pari zvino, mafees haana kuchinja kubva kwaanga ari last year gore rapfuura. Saka tiri kuona kuti vana vari kudzidza mumagovernment schools vari kusubsidizwa nehurumende ne65% zvichireva kuti vanobhadhara $11 per subject for ordinary level. And then vari mumaprivate schools vanenge vachibhadhara $24 per ordinary level. Tikatarisa vea level vari mumaprivate schools vanenge vachibhadhara $48, vemagovernment schools vachibhadhara $22.
Asi vamwe vabereki vari kuchema-chema vachiti mari idzi dziri kudaidzirwa mumari dzekunze, asi ivo vachitambira mari yemabond munyika. Yagara yakapegwa pamari yekunze here?
Mari yemaexaminations inopegwa nemari yekunze, asi pakubhadhara vabereki vanobvumirwa ivo kubhadhara nemari yemuno muZimbabwe. Tichatarisa kuti registration mubereki achida kubhadhara mwana neZimbabwe dollar vanobhadhara mazuva from 8 March to 15 March. Rate ichaannounswa, interbank rate ichiannounswa neZimsec musi wa 8 March. Saka hurumende yakataura ikati hakuna mubereki anomanikidzwa kubhadharwa necurrency yaasingakwanisi. Kana mubereki achida kubhadhara neus dollar kana kuti anoda kubhadhara nemarands kana kuti anoda kubhadhara nezimbabwe dollar, iwo maprovisions iwayo ese aripo.
Vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reZimsec muzvare Nicole Dlamini vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vamwe hazvitibvundusi nokuti mwari uri munomu unozvikudziro guru iro rakaitwa.
Varikuedza kubatsira vanhu vakavirwa nemidhuri yekundengendeka kwenyika kwakaitika muTurkey neSyria. Vanoti huwandu hwevanhu vafa hwadarika zviuru gumi nezvipfumbamwe kana kuti 19,000. Kundengendeka kwenyika uku kwakaitika nemusi wemuvhuro, uye nyika dzakawanda dzatumira vanobatsira kuti vaone kuti vanganunure here vanhu vakavirwa nedambudziko iri. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muRussia, vaSergei Lavrov, nhasi vari kutarisirwa kuita musangano nemauto vari kutungamira hurumende yeSudan. Panonzi pari kuzeiwa nyaya yekuti Sudan ingabatsirawo sei nyika dzakaipoteredza dzine hondo dzinosanganisira Chad, South Sudan neCentral African Republic. Kushanya kwavaLavrov kuri kutevera kushanya kuAfrica kwevakuru muhurumende yeAmerica nevesangano reEuropean Union. Iye zvino totarisa nyaya dzegakava riripo kana yatingati panel, tichitarisa kushanya kwemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuIquatorial Guinea, vachiperekedzwa nemwanakomana wavo vaEmmerson Mnangagwa Junior, pamwe nevana muzvinabhizimusi vaviri vanonzi vanodyidzana nehurumende vakuda tagwirei navaAlexander Zingman, uko kunonzi kwasimudza mutauro munyika, vamwe vachiti kutambisa mari dzehurumende uye pari kuitwa zveuori. Vari kushoropodza kuve muchikwata chehurumende kwevatatu ava vanoti uyu mucherechedzo wekuti mutungamiri wenyika vari kubata sei mabasa ehurumende pachitariswa zvipomerwa zveuori zvinodirwa kuna vatagwirei pamwe navaEmmerson Junior. Asi vanotsigira vanoti hapana chinorambidza vaviri ava kuti vave muzvirongwa zvehurumende sezvo vari vana muzvinabhizimusi vanozivikanwa sevamwe vose. Aka kanonzi akasike kutanga vaMnangagwa Junior vachinzi vavanikwa muchikwata chinofanirwa kunge chiri chehurumende. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti idzi imviro-mviro dzeutongi hwehumbimbindoga hwekuti mutungamiri wenyika anopedzisira azvitenderedza nemhuri yake pamwe nevaanodyidzana navo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe, pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nokubvunza Dr. Zembe kuti vanoti kudii nenyaya iyi.
Vamwe hazvitibvundusi nokuti murayo uri munomo unozvikumbiro guru iro rakaitwa 2013 kunopa simba renyika yose Executive Authority of Zimbabwe kuhofisi nomutungamiri wenyika. Saka unongoita zvaanoda zvaanofunga ndo zvinotaridza kuti nyange matare aanoita kuti tizoita mugaro wekuti izvo ndezvepfuma yake kana kuti nyika zvakangobatana hapana kujika.
Saka ndongoti muchidimbu muri kuti zviri pamutemo mubumbiro remitemo.
Nokuti ndiwo ane Executive Authority yeZimbabwe. Vanofanira kuzvinzwa zvakadaro, vanofanira kuva neexecutive authority yehurumende yeZimbabwe.
Vachirumhanzu manzwa nyaya yatiri kukurukura nemhinduro yapiwa naDr. Zembe, munotiwo?
Aiwa, ndinotenda kuti vaZembe vataura chokwadi kuti munhu ane simba rokuinvaita kuti ndinoenda nani nani, ikoko kwandinoenda kwakambomira sei, ndiye mukuru wenyika. Uyezve vanhu vanofanira kusepareta mukuru wenyika navana, mukuru wenyika namabusiness people. Vakangozira izvozvo chete chete izvozvo, hapana dambudziko. Tinoona ivo musocial media vanhu vanenge vachikomplaina vachiti ko izvi zvazoitigei zvazoitigei. Ndingada kupa mufananidzo kwamuri ikoko. Bill Clinton angava ari president asi mukadzi wakezve aiva minister. Toenda to the Kennedy family zvimwe chete, toenda kuthe Bush family zvimwe chete. Bush ari president, vana vanga vari magovernor and so forth. Saka vanhu vanofanira kuseparata between business issues and family issues.
Dr. Zembe, iyo pamuri kutaura pabumbiro remitemo apa pachizoonekwa pachiti mutungamiri wenyika anenge akuzofamba kana nemhuri yake vachiti zviri pamutemo, haisiwo panozobva here yatingati muchirungu conflict of interest?
Inotoripo, asi conflict of interest yacho kupokana kwezvinangwa kunotobva pabumbiro racho rino. Harizi bumbiro rakaitwa navanhu vezimbabwe, ibumbiro rakanyogwa namapoka matatu ezvemutongi gwenyika asi rakazosara richiedzwa nemunhu mumwe varobert gabriel mugabe saka rakazova bumbiro ravo nevavanoda mubato ravo
vachiri mumhanzi mataura nyaya yemuenzaniso yamapaye utungamiri hwevekuamerica asi pane vamwe vanoti hongu vaigona kunge vaishanda nemhuri dzavo saizvozvo asi pasina nyaya dzeuori
handizivi kuti vanhu vanoongorora nezvematongero enyika vanongoona uori kuafrica chete izvezvi mutungamiriri weamerica vabiden dziri parekodhi dziri kuzikanwa kuti hondo dzavari kusapota idzi inyaya yomwana wavo ana malaboratories kuukraine hausi uori here hoho sinhema here kuti Margaret Thatcher achitonga mwana wake akapinda mascandals egun smuggling chaiva chiizvozvo saka izvi zvinhu zvinotaurwa navanhu vasina njero nezvenyaya dzepolitics kuno kuzimbabwe hakuna uori kana huriko ndosaka purezidendi vakatinga kuve nekomishini yei yecorruption kana anoziva kuti kune uori unonomhanara ikoko action yotorwa
Dr. Zembe powandudzwa bumbiro remutemo here kuti izvi zvisaitika nekuti veruzhinji havazoziva pari kunzi pari kushandwa mabasa ehurumende nepari kushandwa mabasa emhuri yekwamunangagwa
hondo ndo zvinotodiwa kuti ruzhinji rudzike murau mukuru wenyika yavo nokuti kubva kulandesta house nariariyari haizipendenza hapana kuzosvitsa kuvanhu
vachiri mumhanzi powandudzwa here bumbiro remitemo kuti pange pachionekwa kupatsanurwa kwemasimba emhuri painogumira nepanogumira masimba ehurumende
constitution yezimbabwe inoti mugari woga woga ari muzimbabwe ane zvitupa kana magwaro enyika muzimbabwe muzimbabweni iyeye anokwanisa kuita zvaanoda munyika
vanganga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano pf vagadzira chirumhanzu manzwawo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato redemocratic party dr Urayai Zembe vaviri ava vanga vari parunhare muHarare nestudio 7 muchirongwa chedu chelive talk women's round table na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa kurudziro iri kuitwa nemadzimai kuti mitemo ivandudzwe kuitira kuti mikana ienzaniswe pakati pavo nevanhurume kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175 ne 7255 shortwave sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi madzimai okurudzira kuti mitemo ivandudzwe kuitira mikana pakati pavo nevanhurume ienzaniswe vagari vekumasvingo vochema-chema nedanho rekanzuro yavo rekuda kushandisa makambani anoronda zvikwerete kuti avamanikidze kubhadhara mitero yavari kutatarika kubhadhara kushanya kwemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa kuequatorial guinea vachiperekedzwa nemwanakomana wavo vaemarson munangagwa junior pamwe navanamuzvinabhizimusi vaviri vanonzi vanodyidzana zvakanyanya nehurumende vakuda tagwirei navaalexander zingman kusimudza mitauro munyika tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com ane kuonekai nemufaro ndini jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina gaina kumedhisaidi
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesine mhlaka 9 Hlangula 2023 ngokeino kumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje, ugatsha olubona ngokuhlelwa kwemihloliso olwe Zimbabwe Schools Examination Council ZEMSEC namhla lwazise ukuthi isiphendukile imihloliso ye-O le-A level ebhalwa ngonhlangula eyayimiswe ngemva kokuqhamuka kwe-COVID-19. Izakhamizi zenyama endlovu ezihlala zibhekane lendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu kulumango lonyaka zijabulile okwamagama ngoba zikhangelele ukuyitshaya inala enkulu. Kulabantu abathi kuyamangalisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uqinisa ubudlelwano lamazwe agoqela ele Belarus, Equatorial Guinea, Russia, China, lamanye hathi awentshonalanga. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Ugatsha olubona ngokuhlelwa kwemihloliso olwe Zimbabwe Schools Examination Council ZEMSEC namhla lwazise ukuthi isiphendukile imihloliso ye-O le-A level ebhalwa ngenyanga kaNhlangula eyayimiswe ngemva kokuqhamuka kwe-COVID-19. IZEMSEC ihlele inhlawulo yalimhloliso ngedola leMelika kodwa ithi abantu bayavunyelwa ukubhadala ngedola leZimbabwe besebenzisa isilinganiso esihlelwa libhanga elikhulu i-official exchange rate. Ukubhala umhloliso owodwa we-O-level ezikolo zikahulumende kuzabiza amadola eMelika alichumi lanye, $11. Kuthi ababhala imihloliso ye-A-level bona bazabhadala amachumi amabili lambili amadola US$22 umhloliso ngomunye. Ababhala besezikolo ezizimeleyo ama-private schools bona bazabhatala amachumi amabili lane amadola eMelika $24 umhloliso ngomunye ku-O-level. Kuthi abenza i-A-level bona babhadale amachumi phose amahlanu US$48 umhloliso ngomunye. Okuyimali ezahlawulwa njalo yilabo abazabhala bevela ngekhaya kungela sikolo abafunda kiso ama-private candidates. Abanye abazali bakhala ngokuthi limali iningi kakhulu. Sixoxe lesikhulumeli sezimseko unkosazana Nikki Dlamini.
Ama-fee adazethwe US$ lesithi khona imihloliso eyabhalwa ngoJune leka ezabhalwa ngoNovemba. Izimali zakhona zifanana nalezo ezabhadalwa last year. So ndingabona ukuthi last year izimali zazikade zidazethiwe nge-US$ abazali bakwanelise ukubhadala ngezim-dollar at the interbank rate is announced. And we're currently not interested in committing a pen. So you're going to get the registration in US$ is going to happen between 8 to 15 March. It's the interbank rate in the corner for 8 March. So now we're going to have a fungo pattern at US$. We're going to have 8 March. We're going to have the interbank rate in announced announcement. We're going to have a pattern at US$.
Izikolo ziyavunyelwa yini ukuthi izithi hayi thina sifuna ukuhlawulwa nge US$ kuphela kumbe akukho lokho?
Okwa announce nguhulumende ukuthi umzali ubhadala ngecurrency yena acomfortable ngayo. So nxa umzali futhi yena ufuna ukubhadala ngama US$, uyabhadala nge US$. Umzali nxa futhi ufuna ukubhadala nge rand, uyabhadala ngama rand. Nxa ufuna ukubhadala nge US$, uyabhadala nge US$. So isikolo asise sidicate ukuthi umzali ubhadala nge currency ipi. Kodwa ama currencies wonke lawa ngu-3 engiwakhulumileyo avunyelwa ukuthi abazali babhadale.
Incani khumbula kuhle madlamini imhloliso kaJune ibingasekho uzanqondisa khona pho nxa ngilahlekile kodwa nxa kuyikuthi yikho khonoko ibingasekho kungani likubone kufanele ukuthi iphenduke
ijune zam asikho ukuthi sasiyivalisile. Ungakhumbula ukuthi uzulu lonke jikelele kwaso kule COVID-19. I-COVID-19 le yadisturba kakhulu amakhalenda awesikolo. Kwenzeka ukuthi laba ababebhalisa umhloliso ekaNovember babe sebebhala noma ngoJanuwari kumbe ngoFebruwari. So kuyenza ukuthi thina singakwanisi ukuthi sibhalise abantwana umhloliso ngoJune. So kathesi ngoba amakhalenda asebuyelile kwi-original system sesekwanelisa-ke ukuthi uJune akwanise ukubhala.
Kulabanye abazali abakhalayo bathi amafizi lawa ayasehlula lanxa nje kuthiwa umuntu uyavunyelwa ukubhadala ngemali yaseZimbabwe. Ungathini kubona lawo bazali?
Angeke ngatsho lutho ngendaba yokuthi ngiyakwazi ukuthi ukuswela kukhona. Kodwa nasikhangele ukuthi ama-fees lawa for abantwana abahamba kuma-government schools asubsidizwe uhulumente. Uhulumente khangele ukuthi bayazwisisa ukuthi kunokuswela phakathi kwabazali. So basubsidize nge-55%. Laba abahamba esikolo ezi-private yibo abangazeze babe le-subsidy.
Unkosazana Nikki Dlamini oweZMSEC, sixoxe njalo lo mzali umnumzana Ambrose Sibindi oyisiphathamandla sehlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Yena othi abazali abaningi abasoze bayenelise inhlawulo yemhloliso le ngoba iphezulu kakhulu.
Siyathola umbiko ongathi thina njengezakhamizi uyasupha kancane ngoba imali ezizibhadalayo nxa ukhangela ama-$7 ama-$24 ama-$48 kuma-private ngapha kusengeo-level le-level sibona ngathi imali lezinkulu kungani sitsho njalo. I think siyakhumbula sonke ukuthi uhulumende weZimbabwe ucacile ukuthi ubethena ngo-2023 akusoze kube le mbadalo abantu bazafunda nje mara kuyindlela yokuthi uzame ukukhusela abantu ukuthi wonke umuntu lo muntu angela mali athole imfundo. Kodwa-ke kukhanya ungathi nxa sesikhangela lezintengo sofanele zibhadalwe ezama-examination fees ziyathikisana leyani inkulumo njani. So kusitsho ukuthi abantu abaningi abantwana abaningi kumbe abantu abaningi abawa-private abantu abadala abafisa ukubana babhale umuntu ongelama kuzehluleka ukubhala ngezinye indlela sebethethe imfundo bayenza yaba ngabantu abanothileyo kumbe abantu abanezinto zabo futhi lowo muntu ongumnyanga usencitshwa ithuba lokuba layafunde sibona ngathi hhayi iy'bhadalo eziphezulu kakhulu.
Kodwa iZimseki baba Sibindi ithi abantu bazavunyelwa ukubhadala ngedola leZimbabwe kulandelwa isilinganiso esiyabe sihlelwe nguhulumende kumbe singathi i-exchange rate ngaleso sikhathi. Ilanxa kunjalo abazali kabasoze bayenelise imali.
I-exchange rate nalesikhuluma ngayo singayinanzelela iyaqanda fota ngezinye ezinto angaphambani kathesi khona wo-800 per dollar besazizimdola kuyahle kuwutengisa ukuthi vele enqaba kunje abantwana bezehlika phena le imali esikhuluma ngayo i-RTG ezomba izimdola esikhuluma ngayo abantu abanengezimbabwe vele abayitholi ngoba abantu abasebenzi hlangasikuthi ukuthi abantu abasebenzayo ezimbabwe kathesi is-just less than 10% abachathiwe abanye abazikhandelayo lawo badonsa nzima kuyabe kuthengisa ibhanana nge-2 rand ubona ungathi wena leyo mali hambe ukuthi ayi-2 IV ayitholi ibe njalo lamarenti abhadalayo labantwana besikola amafizi abhadalayo akuvumi imali eyiphezulu kakhulu ngoba imfundo elinotho lomuntu umuntu wamnotha ngemfundo sinothilini ukuthi uyasuka lapha abe lusizo alethe sithina intuthu kumbe i-development elizwe kodwa nxa usumvalele ukuthi ayehlolwa athole isethulo esolayazijulise sokusenza ilizwe leti libe lokuya ngokuya phambili. So ngamafitshane even ukuthi izaba i-RTGS kumbe izimdola ayimali eyiningi ngoba vele izimdola abantu abayithola abayihola bona abasebenzi abahola abilo i-poverty bottom line abasebenelithi ukuthi babhadale yona ezomali.
Imfundo yamahala uhulumende ayithembisa abantu Sibindi, lina njengabazali kukhona yini elingakwenza mhlawumbe liye kuyuhulumende limbuze ukuthi kanti wathi abantu bazafunda mahala sokwathini sokutheni?
Lelo liqiniso kathi leli khona lokubana le ndaba okuthi abantu bazafunda mahala kodwa kasi kuboni thina lapha asihamba phakathi komuzi. Ngokunjalo-ke liqiniso sofanele uhulumende kodwa-ke layeni kube le ndawo ukuthi sikhulumisane layo thina njengenhlanganiso kusikhathaza ngoba vele silaye unobhala omkhulu wezemfundo ngapha kunhlanganiso yezakhamizi
kulolu ukuthi simnike vele ubhizi kulesuku uyaresearcha kumbe uyabuzabuza abantu ukuthi azi ukuthi kwenzakalani kuground. Ngemva kwalokho vele izahambe ingadilisi iye kuhulumeni.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Izakhamizi zenyama endlovu ezihlala zibhekane lendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu kulumango zikhanya lonyaka zijabule kwamagama ngoba zikhangelele ukuchaya inala enkulu. Iningi labalimi labafuyi bemaplazini kulumango lithi lonyaka balethemba lokuthi bazaphila ngcono njalo bazake bayichaye bachiyane lokuchona becela ukudla kunhlanganiso eziphathisa abalambayo lakuhulumende. Kubika uintatheli zindaba ye Studio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Istudio 7 nethekele kulindawo yafica kuluhlaza tshoko enyama yendlovu. Umumbuzo ukahlele amakhomane sedliwa kuyasengwa kukanti izivuyo zinone kwamagama lamadamu wonke kulindawo segcwele. Mnumzana Elton Gumede ungcinhlalo wenhlanganiso yabalimi bamaplazi enyama yendlovu Farmers Consortium NFC. Uthi bonke abakulinhlanganiso yakhe bayavuna lonyaka.
Abalimi abafika 140. Lonyaka yakubona kukhanya ngathi izulu line kuhle labo njalo abalimi abalapha kathesi kwindawo yethu asebetshengisa ukuthi hhayi vele sokuvuthiwe sebesidla amakhomane umumbu i-word culture ikhanye yabalima throughout the season. So izindlela nje ukuthi sidinga ukuthi kuphumelele indawo lesiphumelele sazakala indawo eziningi singabalimi lathi sibooste imarketi.
Koko u-Anita Ncube walindawo ngumfelokazi yena-ke uthi usebenzisa uhlelo lwentwasa oluzalwa ngokuthi ngugatshompo lwenze watha inala esabekayo ngoba wahle wagebha amagodi lingakani izulu.
Ngaqala ukwagebha ngoSeptember kungela zulu komile phansi la. Fagebha sagebha sifaka umqulu gebhe siqede elinye iplot eliyi-1 silandele sifaka umqulu. Utheke izulu seliqalisa ukuna khona phana ngo-October thina sazeqalisa ukuhlanyela mhlaka 6 November. Kahle ngabona ukuthi kungcono ukuthi ngiqinise ukuthi ngisebenze njengoba ngingaselayo zabe nginakekele ongikhangeleleyo.
Umnumzana sifanele sithole ngumfuyi wenkomo olodume kulindawo yena ke uhlala phandle kwelizwe lapha athole khona ulwazi lokufuya.
Ngisebenza ku-LK kodwa ngiduty interest lami ngagcina sengifundile khona ngale ukuthi ngiyenze ngizenzele i-artificial insemination. Siyathatha inhlanyelo yenkunzi ezijeneyo siyabe sizikhethile ezingatholakaliyo kuleli lizwe siku-big production yes. Le dairy njengoba libona lama dairy cows nanka lapha sizazama ukuthi specialize kunguni ezakithi ezesintu ngoba izwe ezincinyane they don't eat too much.
Uya phambili usithole ekhuthaza abahlala emazweni aphetheya ukuthi babuye ekhaya bazolima ukuze babe le mpilo enhle.
Impilo esiyiphilayo ngale kwi-diaspora isikhathi esiningi siyasebenza siyelala sisebenze siyelala. Impilo yakhona ayisiniki i-longevity as it say, as they say. Kodwa ungabuya ngapha ekhaya uzenzele ama-projects anje hawu uyazizwa la emoyeni wakho ukhululekile uhlalisekile kumnandi sibili njengoba uyalibona le khaya linje ngapha kumnandi ukuba sekhaya you feel that greatness.
Unkosazi Siphiwe Mafu ohlala e-Republic of Ireland ngumlimi ophumeleleyo kulindawo uthi akumelanga abantu balinde imali yomrholo emsebenzini wabo kodwa kumele babuye ekhaya balime izilimo ezijeneyo ngaso sonke isikhathi bazaphila mnandi.
Ukulima okwalezi nsuku kakufuna ukuthi udiphende entweni eyodwa kuyafuna ukuthi uzame embuzini uzame enkukhwini uzame enkomeni uzame emumbini ngoba awukwazi ukuthi okuzahamba kahle yikuphi. Ungakhangela ukukodwa kube le flop kumbe imarket ibe flooded iprice isisehla usuwile kanti nxa kuyikuthi umultitasker usenza into eziningi ulakho ukuthi uma ukuthengisa imbuzi nxa imarket flooded iprice iphansi ubusuthengisa imbuzi zakho nxa sezikudemand. Lezi nsuku angeke ngithi basebenze ukusebenza is no longer the keyword so umultitasker you need to multitask.
Wenza na strike nyati usebenza eplazini lomlungu owathathelwa umhlaba wathiyelwa omncane kodwa ukhala ngabantu bokuza abathatha umhlaba bengawusebenzisi.
Lapha ngiyasebenza eplazini yeKennel Swamp, ngisebenza izinkomo, ngisebenzela ikhiwa Mr. Fawcett, Grant Fawcett. Inkomo ezi-180 okwakathi ezingathi zi-186. Ah, kuyalinywa kakhulu. Hhawu kuyadliwa kuyasuthwa kule nto yonke lapho. Abaningi abantu abaphiwe khonapha emaceleni ngoba likhulu phela.
Abantu benyama endlovu.
Abantu benyama endlovu.
Abaphiwayo.
Kodwa abanye abavela kwezinye indawo.
Abangasuka
lapha.
Iningi labahlali benyama endlovu indlala abantu bazayizwela komakhelwane. Wonke umuntu ukulumango ukhanya ujabule kwamagama ngoba esithi uzasutha lo nyaka. Yimana Studio 7 ingapha inyama endlovu igama lami ngeza Jesus Banda.
Sike sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iputho lakwelemelika limanyanela leBrithani leAustralia kuhlelo lokulinga izikhali kanye lobungcitshi bamabutho abo enkangala yeNevada izolo emizameni yokulungiselela ukuzivikela nxa eleChina lingacabanga ukwalwisa ngezikhali zalo zemoyeni. Amalunga ohlangothi lwabahlengi olukahulumende welemelika olwe-US Agency for International Development Disaster Assistance Response Team afike kule Turkey izolo kuyancedisa umsebenzi wokuhlenga abawelwe ingozi yokuzamazama komhlaba. Udubo lokusilela kwamafutha ezimota kwele Nigeria lubikwa solongezelela inhlupho ezivele ezibhekane lozulu walelo lizwe ngesikhathi lilungiselela ukhetho oluhlelwe ukuqhutshwa mhla ka 25 kaNhlolanja. Kulabantu abathi kuyamangalisa ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa uqinisa ubudlelwano lamazwe agoqela eleBelarus, Equatorial Guinea, Russia, China, lamanye hathi awentshonalanga afakela inkokheli yebandla lezanu yebandla lakhe izijeziso zenotho. Bathokwethusayo ukuthi ubhodabhoda emazweni achiyeneyo ehamba le ndodana yakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa Jr. kanye lomnumzana Kudakwa Shetha Gwirei abetheswa izijeziso zenotho ngele Melika. Kodwa abakubandla elibusayo bathi uMnangagwa wenza akufisayo ngoba amazwe entshonalanga alwisana lenkokheli kahulumende weZimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe lomnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF. Umlalazi usungula lingxoxo.
Kana sikhulume ngamadila okuthiwa maningi ayenziwayo. Isimnye ngeminyaka silokhu sizwa kuthiwa kulamadila ayenziwayo kodwa sake siwabone. So ngeminye imidlalo nje enziwa nguhulumeni kube ngani kukhona into abayenzayo ngani babhizi balungisa ilizwe kungela lutho nje sihlala sizwa kuthiwa amadili. Dilibani elingenziwa e-Equatorial Guinea? Dilibani umuntu ehambe lo mngani wakhe uthi avile ehambe lo mntanakhe. Yini kamba bangayenza?
Ye, baba Golide
ukuphuma kaMongameli evula ukuthi siba lohlelwana nabanye abantu sokusibisela izinto ezinengi kakhulu sibili. Okokuqala sibonile indaba yomkhono kuwetu eZimbabwe ukuthi uvele ubantu eyi-agriculture ubudlelwano bethu lelizwe leBelarus selisibisele a lot of mechanism ku-agricultural sector also kusenza ukuthi kona siqashuka le nzuzo sisiba lelo ama-harvest azwayo. Sibonile kathe siyi-wheat esiyihavestile siyakhangela futhi ukuthi kona sikhangelele u-harvest umumbu futhi ongani okunengi. Konke lokhu yikudlelana la mazwe nalawa aphandle lapho uMongameli asike ahamba khona. So ukuphuma kwakhe kule mpumela sibili nxa umuntu engumuntu ofuna ukuvula amehlo akhangele engilabona ekhangele ngokweqiniso atsho komona.
Ye, khonapho ke uyakhuluma uGolide Mlalazi ungamphendula usithi
Chuma ilizwe leBelarus olukambayo sekuneminyaka kuthiwa sidila ngalo lalo ebuya amatharakitha kusukela ngesikhathi sikamgalo amane ngakhona akubo chef emaplazini afile akusebenzi abantu bakithi besifa indlala kungayisuthi abakwazi ukulima kodwa kuyukuthi izinto zokulima zibuya zinikezwe laba izikhulu zebandelezano azinikwa abantu abaordinary abantu bemzalabantu kumbe abantu bakithi elowagwelo akula ngitsholo yedwa onetharakithi abantu betholotho akula ngitsholo yedwa onetharakithi eyavela ebelarus kusuka ngesikhathi samdala
igolide siyabona abantu bathi yindaba yele Zimbabwe lidlelana la mazwe anjenganale eBelarus bezokuya le-electoral Guinea lezinto ezinjalo njalo lokuthi behambe behudulana labantwana labangani besiyayenza amabhizinisi anje amadili lawa babuza abantu
okokuqala singaphendule konoko ngifuna ukuthi nakithi kona ubaba uMlalazi wena uThembe ngamthumela eMlalazi lazadina bakuthumele ubone ukubana amatrakita lawo xa ebuya atholakala njani kaphiwa muntu kumbe oshef bezantu bemjeba ofuna ukutsho omunye nomunye njengafuna ukuwathola ulabo ukuthola lokwana ngoba it's a commercial deal asiyo political deal umthembo kuzile sendabana ngakuthumela ilokuzeni yakhona ithapesakhona lawe xa ukufuna futhi even yena umthembo angakufowadela akuthumela ubone lona amathelalani asemsedile angenile ama-irrigation schemes amaningi kusebenzwa nalaa amatrata hafi angena asebenza abantu abaningi batholile sibili babo then bese sibuya-ke ekudleleni ukudlalana kona mazwi lawo uyabona iZimbabwe ithe yona ifuba kumngani nomuntu wonke pho-ke ikhangela lo ofuna ukuthi laye abe kumngani layo asoze siyenze okufoselezi yabo so iObelarus lalabo eNtshonalanga Guinea lamanye amazwe eGhana bavula bavuma ukubamba isandla sethu xa siselula isandla sethu esobungani so xa bevumile siyangena wabona ngoba ayisukuthi bona abanalo ukuthi esingalifunda kibo banakho okunye okukhulu abanakho nakona kanti njengakuthi kanti sikhuluma so iEquatorial Guinea laliGhana ingeyinye yamazwe eAfrika la engela energy problem bale energy sufficiency nje ebhanganisayo okuyinto eyikhwabithela ubona sikufunda ukuthi kanti bona bakwenzenjani khona kwa
uyazi indaba ekhulunywa ngokuthima mhlawumbe uthuma kufanele sike simfundise mbijani ukuthi iziphofu azingeke zasizana iBelarus is one of the poor countries in Europe o-Equatorial Guinea lakumnanga kwaye khona ngamasela eAfrika so angibona ukuthi bangasiza ngani kanti kungani ilizwe lethu kumbe umongameli wethu engahambi lapho okulamazwe aqinileyo khona amazwe anjengabo-German amazwe angasiza in terms of technology amazwe angasiza even in terms of aid ayikho into eseke siyithole eBelarus ngaphandle kwama-tractana lawo and Belarus is ilizwe elingenalutho nje elizihawulelayo elisurviva ngoba lise-Europe ye kolide kwehlulani ngathi ukuthi ele Zimbabwe lidlelana labo-Germany i-Britain United States lamani
njengoba ngithile ekuqaliseni ngithe mina iZimbabwe amasango yathi ifuba nokudlelana ngabantu bonke abavuleleyo siyangena abaesavalile hhayi asuke sifoselele kodwa into ekhona iBelarus naleyana sithole okunye lesukufuna thina phela nto yabona iproblem esisuka sibe layo yikuthi ufuna ukukhangela ukuthi hayi umthetho luphuma kubo-Germany kobobhithi ngani eBelarus kwabana umthetho luphumile ngoba umhlaba silawo thina la but into besingelayo yimishina ekusebenza umhlaba lo othi ama-tragit ama-combined harvester ama-pepekonke nabantu sesikutholile eBelarus eyikona kona yathi sikufuna sesikusebenzisa now we are getting to a stage where sesizaba food sufficient yikho esikufunayo asifuni i-aid izikhathi zonke asobantu esifuna ukucela imali izikhathi zonke
lapha lizwe umnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe lo mnumzana Joseph Chuma ukubandla lezanu PF bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 Abekhansili yakobulawayo bamanyene lwabogatsha lwezempila kahle ukusungula umkhankaso wokuhlaba abantu iJackson lokuvikela ku-COVID-19 lolu hlelo luqale ngomvulo luyaze luphele ngomgqibelo ngoba bekhona abalokhu behlaselwa yilo mkhuhlane okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntatheli izindaba yethu u-Anastasia Ndlovu
Basase khona eZimbabwe abalokhu behlaselwa iCOVID-19 lisiyachona ilanga laizolo abantu abaphose bafike ikhulu 81 bahlolwe bafumana bele COVID-19 kuthi uthange abaphose bafike amachumi amane 36 balaliswe yilomkhuhlane abalichumi lambili babo bebengahlatshwanga ijekiseni lokuzivikela. Isikhulumi sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu lokuhlaba abantu ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19.
Idolobhu lakobulawayo lisebenza logatsha lwezempilakahle, i-Ministry of Health and Child Care, lilonke liqhubeka ngokuhlaba i-COVID-19 vaccination. Njalo kule iviki siqale icampaign lapho esizabe sihlaba khona abantu abaleminyaka esuka ku-12 years isiya phezulu.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ethi bazaqhuba uhlelo lolu emakilinika ekhansili.
Lokhu kusincedisa ukuthi siyehlise amathuba ukuthi sithole i-COVID njengedolobho esingathi to reach herd immunity. Njalo kuzancedisa ukuthi abantu abavaccinethweyo against COVID babe ne-protection uma bengatholakala sebebambe umkhuhlane.
Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya wakhuthaza abantu ukuba bahlabe amajekiseni ngesikhathi. Okwamanje ezweni kulabantu abedlula inkulungwane eyodwa 1230 abale COVID-19 sewabhubha abedlula inkulungwane ezinhlanu 5659 abadlula izigidi eziyisithupha 6.6 million sebahlaba ijekiseni okwakuqala ukuthi abahlaba okwesibili sebephose bafike izigidi ezinhlanu 4.9 million. Asebehlabe ijekiseni okwesithathu bedlula isigidi esisodwa 1.3 million njalo ikhansili lohulumende bakhuthaza abantu ukuba bahlabe wonke amajekiseni ngesikhathi. Ngimele umsakazi weStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukuphuma emhlanganweni oqhutshwe namhlanje ophathelane lomthetho wokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazane labesilisa owe gender act abesifazane abathi kawulandelwa. Singakehlukani izihlobo sikhangele ezinye zendaba ezibezikhokhela. Gaja olubona ngokuhlelwa kwemihloliso olweZimbabwe Schools Examination Council ZIMSEC namhlanje wazise ukuthi isiphendukile emihloliso ye-O le-A level ebhalwa ngonhlangula eyayimiswe ngemva kokuqhamuka kwe-COVID-19. Izakhamizi zenyama yendlovu ezihlala zibhekane lendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu kulumango lonyaka zijabule okwamagama ngoba zikhangelele ukutshaya inala enkulu. Kulabantu abathi kuyamangalisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uqinisa ubudlelwano lamazwe agoqela eBelarus, Equatorial Guinea, Russia, China, lamanye hachi awentshonalanga. Sesilugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Ngisitha sidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Sasilivalelisa thina siseWashington DC okwanamhla belilalele umsakazo weStudio 7 kuVoice of America sisakaza siseWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.